vachitaura panguva yenhoroondo nenyamato pamacdonald hall mumusha wenzilikazi munin'ina wawillard vabrian mashikila kumalo avo vataura vakamirira mhuri vati mushakabvu aive munhu ane rudo kuhama neshamwari uye ari munhu akazvininipisa zvisinei kuti aive ave munhu ane mukurumbira vakumalo vati zvino zvinorwadza ivo nevamwe vemhuri kuti willard haana kuwana mari kana mugove wakafanira kubva muupenyu hwato hwekutamba pamwe nekurayiridza nhabvu zvisinei kuti mutambo uyu waive pamwoyo pake shamwari dzawillard varivo vatambi vebhora vakaita mukurumbira raman gumbo namadhinda ndlovhu varumbidzawo mufi nekugona kwake bhora uye neunhu hwake munyori wezimbabwe footballers union uye vakatambawo nawillard muchikwata chezimbabwe national team chakaita mukurumbira icho chaizivikanwa kunzi dream team vapaul gundani vati zvakakosha kuti vatambi vebhora kunyanya vane mukurumbira sawillard vawane mugove unofanira pavanenge vachiita basa ravo rekufadza vateveri venhabvu nhengo yezimbabwe football association zifa vabenedict moyo vaudza studio 7 kuti vanotsigira kugununʼuna pamusoro pemabatirwo anoitwa vatambi venhabvu vachiti zvakakosha kuti hurumende pamwe nezifa zviise musoro pamwe chete kugadzira zviri kunetsa munyaya dzenhabvu.
It's something that as zifa we must really work towards kutibvise ndo zvimwe zvinotipa munyama ndofunga pachivanhu chedu izvo zvinotipa munyama.
Moses Chunga uyakatamba munational team nawillard atiwo mushakabvu aive munhu ane hunhu kunyange chake chikakunda kana kukundwa. Chunga atiwo willard aive nerudo asina rusarura rwekuti munhu mushona here kana mundevele. Chunga akurudzira hurumende kuti itore matanho ekusimudzira zvemitambo kunyanya nhabvu kuitira kuti vatambi vawane mugove wakafanira.
Ndogumirana nevagotaura kuti wakawanaka enda minista tinokumbirawo kuti kuve nepolisi inomirira zvemutambo. Iye zvinezvi tirikunzwa kuti kuzipa kwadai kwadai indava yekuti hakuna kana polisi.
Mushure mekupiwa kwenhoroondo nemunamato mutumbi wawillard wazotakurwa uchipfuura nemunhandare yebabafield ndokuzonovigwa kulady stanley cemetery uko kunovekwa kavigwawo vamwe vake vana benjamin konjera mercedes vanda naadam dlovhu. Vamwe vatsigiri veHighlanders vataurwa nestudio 7 vati nyika pamwe nechikwata chavo zvarasikirwa zvikuru nekushaya kwawillard sezvo vange vachitarisira kuti achashandisa unyanzvi hwake mukuedza kusimudzira chikwata ichi. Willard akashaya nemusi wemugovera mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga ange ave nemakore 40 uye asiya mudzimai nevana. Ndakamirira studio 7 mulawayo ndini taurai shara.